of America.
Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 2 Gumiguru 2020. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Tangonzwa paku paita moto, vakomana vachitedzera kuti kune moto, kune moto panze. Mushure moke paiswa mataira panze pegeti, ndobva pakandwa petrol, saka pari kubvira nevhidhiyo yatatokanda iyo.
Tiri kutambira mashoko ekuti pane vaedza kupisa muzinda weMorgan Tsvangirai House muHarare.
Chikonzero chacho ndechekuti pepa rekucriminal court magistrates harina kusvika rakakwana kwaikuti rine vamwe mabasa akashota, saka ndivo vatati zvigadziriswe izvozvo.
Mutungamiri weZimbabwe National Students Union vatakudzwa ngadziore vachambogara muusungwa kusvika musi wechipiri svondo rinouya. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafane chirwere checovid-19 muZimbabwe vachiri mazana maviri ane makumi maviri nevasere 228. Vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vave zviuru zvinomwe zvine mazana masere ane makumi mashanu 7850. Nezuro vanhu vanoita gumi nevaviri 12 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe, uye vese vakatapurirwa chirwere ichi munyika. MuHarare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita zana nemakumi maviri nemumwe 121. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi mana nevana 44 vafa nechirwere ichi, kwozouya Manicaland ine vanhu makumi maviri nevaviri 22 vakafa necovid-19. Vapora munyika vanoita zviuru zvitanhatu zvine mazana matatu ane gumi nevaviri 6312. Vechidiki veMDC vakabvuta muzinda weMorgan Richard Tsvangirai vanoti pane vatungidza moto pamuzinda uyu, asi vakwanisa kumisa moto uyu usati wapinda nechomukati memuzinda. Vanomirira Highfield West muparamende vari veMDC Alliance vaHepmore Chidziva vatsinhira izvi vachiti vechidiki vamhanyamhanya vakakwanisa kudzimura moto vachiti vakamirira mapurisa. Tatadza kubata mapurisa kuti tinzwe zvaitika, asi umwe wevechidiki vari mumuzinda uyu vanoti ndivo vanoona nezvekubudiswa kwemashoko evechidiki kana kuti Youth Communications Secretary vahombera Ishe Nhende vanoti zvinoratidza sekuti matai emotikari aiswa pamusuo wemuzinda uyu akadirwa peturu ndokutungidzwa. Vachiti vechidiki vanoona nezvekuchengetedzwa kwemuzinda uyu vakurumidza kushanda vakakwanisa kudzimura moto usati wapinda panosvikira vanhu kana kuti mulobby.
Tangonzwa paku paita moto, vakomana vachitedzera kuti kune moto, kune moto panze. Mushure moke paiswa mataira panze pegeti, ndobva pakandwa petrol, saka pari kubvira nevhidhiyo yatatokanda iyo ikurakidza moto uchidi uchitungira panze ipapo. So vanhu vanenge vanga vachitraya kuti vapise mudhuri, asi nenyaya yekuti pane skrini riripo panze.
Imi muri mukati?
Inga ndiri mukati.
Maziva kuti vaiita moto uyu ndevanani? Vakonzera moto uyu kuti ndevanani?
Hautokwanisi kuvaone because pane nzvimbo yakakura pakati pedhoo nepane skrini, pane lobby iripo ipapo.
Muto wacho uchiri kubvira here?
Vakomana vari kutraya kutodzima nemukati kuti vabude panze vaziye kunogona kuita futi anodi anorova.
Saka panze panani?
Panze hapana aripo, vanhu vari mukati. Panze pana tatikufungidzira kuti vanogona kunge varipo vanhu vaiva di vakanda muto wacho.
Saka munofungidzira kuti moto uyu watangidzwa nani?
Hatina. Kune vanhu vasiri kufara nenyaya yekuti tiri kuti vanhu vabatane ma-2040 structures vaitwe maprocesses ane ari pamutemo sezvakataurwa ne court ne supreme court kuti vanhu ngavaende kumastructures ezitwe apo pakashayika vachangirai. Saka ndozvi zvatiri kuda kuti leadership yedu iite take heed of tofamba tichienda kumberi vanhu vachionerana pamwe chete.
Mumoto uyu zvauri kubvira imwe muri mukati hausi kufamba here moto wacho? Hausi kuwedzera?
Vatu vakomana vatonge vachidzima kuti usapinde mukati.
Mapurisa mambomaona pano vambouya here vanodzima moto vayavo?
Zvinhu zvichangobva kuitika nenyaya yekungotiwo technology inoalawa kuti zvinhu zvibudisike.
Saka imi muchiri mukati muno? Muri vangani mukati?
Mukati mune vakomana vesecurity varimo nevamwe vakomana vari kuchengeta uye nekuseri. Asi pangonzi moto vanhu vambenge vari hekta vachimhanya kuona kuti kwakamera sei.
Avo vange vari vanoona nezvokubudiswa kwemashoko evechidiki veMDC vaomberai Ishe Nhende vari parunhare kuHarare neStudio 7. Studio 7 haina kukwanisa kubata mapurisa kana vanodzimira moto. Mutungamiri wesangano revedzidzi reZimbabwe National Students Union ZINASU vatakudzwa ngadzihore vachambogara muusungwa kusvika musi wechipiri svondo rinouya mushure mekunge chikumbiro chavo chekuti vapiwe mukana wokubisa mari yechibatiso chisina kunzwikwa nezuro mudare repamusoro reHigh Court. Gweta ravangadziore vaWebster GT veZimbabwe Lawyers for Human Rights vanoti nyaya yavangadziore haina kupinda mudare nezuro nezvikonzero zvekuti magwaro akabva kudare ramajistrate haana kusvika kudare repamusoro akakwana. Vangadziore vari kupomerwa mhosva yekuungana vachikurudzira mhirizhonga mushure mekunge vataura kuvanhu vari pachinhambwe kubva pakambani yeImpala Car Rental apo vaine imwe zvikare mhosva iri mudare yokuti vakaratidzira pakambani iyi. Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro navaJiti kuti tinzwe pamire zvinhu.
Kunwa kuiswa musi wechipiri. Chikonzero chacho ndechekuti pepa rekucriminal court magistrates harina kusvika rakakwana kuHigh Court. Rine vamwe mabepa akashota. Saka ndiwo vatati dare zvigadziriswe izvozvo. Uyewo prosecution kusaiti kudivi kwayo haisati yagadzirisawo, yanga isati yafainda response yayo.
Zvinhu zvinowanika here mubasa renyu kana kuti vanogona nga vari kuitawo kuda kutenga nguva?
You can't say at this moment ngaichiri pabebe dati kuti ndiwo maitikirwo azvo here, asi kutiwo rekodi rinogona kuuya uri nemapeji paakashota. Mumwe musi court clerk of court kwacho kwamabharani wadare ndokunenge kwaitika mhosva yacho. Saka kuti munyatsopa mhosva panguva inei zvinhu zvinodi, zvinhu zvinonetsa.
Ivo vatakudzwa ngadzore vari kutiwo vari kubatwa sei vari muusungwa?
Ndavaona vari kuratidza kufara. Vatondipa meseji yekuti ndipe vatsigiri vavo vamwe vadzidzi kuti mutungamiriri wavo ari kuuya. Vari kuratidzawo kungotiwo nzvimbo yetorongo hainakidzi, asi vari kuratidzawo kuti vari kufarawo nevamwe. Ende ndambodawo kuvabvunzawo kuti maitikiro ecovidwo nezvimwe zvakatisangana nazvitorongo vakati unoona vanhu vose vari mujera ava ihama dzangu, saka handizi kuda special treatment inosiya vanhu ivava varivo vanenge vari atrisk. Saka ndatoonawo kuti ndinofunga munhu wevatongoendawo nemweya wake wokutungamira mukati womusungwa.
Vakachengeterwa kujere ripi?
Vari paHarare remand.
Ko panyaya vari kupomerwa vari kuti iwo kudii?
Nyaya ndoo iripo pamberi pedare vanoiramba, asi zvichazoonekwa hazvo kana dare ragara pasi kuti richinzwa umbo hwenyamupiri wemhosva vanovava mujujisi ronzwawo nyayawo yavo was a moon super that it also bomb tongue. But situation I think it's going to have your tour. I think you're a kind of my medicine. I didn't get
Rwendo runova ruri kupomerwa mhosva ipi yavanga vachifanira kumira nayo mudare. Tichiona kuti vakasungwa panyaya mbiri.
Mhosva dzavo mbiri dzakambofanana yekunzi participating in a public gathering with the intention of causing public violence, breach of peace and boycott. In section 37, subsection 1A, ye criminal law codification and reform act
avo vange vari gweta ravatakudzwa ngadziore va webster gt ve zimbabwe lawyers for human rights vari parunare muharare na jonga kandemiri we studio 7 CT iyo iri kufanotungamirwa namuzvare Togozani Kupe nezuro yakadzinga dzimwe zvenhengo dzeMDC Alliance gumi kubva mudare reparamende. Pange pave netarisiro yekuti mapato maviri aya achapinda muhurukuro dzekuti abatane uye ashande pamwe chete. Izvo zviri kurwirwawo nevechidiki veMDC vakabvuta muzinda weMorgan Richard Tsvangirai nemusi wesvondo. Muzvina fundo Stan Mukasa vanoti MDCT ndiyo inofanira kupomerwa mhosva nekuti iri kubvuma kushandiswa nezanu PF. Tabata muzvina fundo Stan Mukasa kuti tinzwe maonero avo.
Chini chazobuda pachena semawanga enyora zvakatanzwa navabatanzi ndechekuti wanakupe wanamonzo wari kushanda newezanu kukanganisa MDC alai. Ndochiripo ichocho zvese izvi zvekuti tinorita recall my MPs MDC Alliance isusu disipawa MDC Alliance mavhosi akawinwa nemaMDC Alliance zedu zvakare zvese izvozvo hazvibatsire hazvina sensi ngekuti iplani yezano wari kushanda pamwe chete nezano and ndochinhu chinoita kuti vanhu vasafarire ba nekuti iwo wakupe wakawana ndosvika 45,000 mu-2018 elections 45,000 wachamisa wakaona mamillions emavhoti saka vanhu vekuzimbabwe wakataura pachete and chinoshamisa vanhu ndechekuti Supreme Court yekuzimbabwe yakatadza kuona kuti vanhu vekuzimbabwe wakasarudza kuti uyu ndiye mutungamiri wedu muMDC Alliance. Saka wanakupe awa wakunge tingangoti vanhu varombo vakaunzwa kuState House saka wakungodya zvose zvavanenge vaonekwa.
Professor, izvi zvinoreve chiko vanhu vanenge vachida kumiririrwa muparamende, vanenge vachida kumiririrwa mumakanzuru, zvinoreva chiizvi?
Hapasisina anovamirira. Ukabvisa vanhu vavakasarudza kuti vakumiririre, ukavabvisa, saka hapasisina vanhu vakumiririra. Zvazvinoreva zvinhu zvekuti paramende yekuzimbabwe haisisina vanhu vanosimbira vanhu vazhinji vekuzimbabwe. Makanzuru haasisina vanhu vanomirira vanhu vemumaguta vemumadunhu imomo. Ndozvo ndokubvisa simba revanhu inonzi nechirungu disenfranchise kuti vanhu vakasarudza vamiriri wavo ivo wako vataurira kuti aiwa havachakumirire. Ko kana usingadi kuti vakumirire madi kuenda kumaelection dai wapiwa mukana. Kana usingadi kuti ava vakumiririre chidzokera kune vanhu uvataure kuti hatichadi kuti ava vanhu vakumirire tisarudzaivaa.
Avo vange vari muzvinafundo Stan Mukasa veUniversity of Indiana kuPennsylvania vari parunhare kuPennsylvania kwekare neStudio 7. Asi sachigaro veMDCT mudunhu reNorth America vaDan Moyo vanoti bato ravo harisi kushandiswa nezanu PF sezvo riri iro riri kupikisa zanu PF zvine simba vachiti MDCT inotevedzera bumbiro remutemo renyika neribato ravo.
Hainhema idzo vakuru. I think vanhu vari kutipomera mhosva iyoyo vanhu vari kuona kuti vanosikirwa nemaitiro aitika nezvinhu from the Supreme Court ruling because ruling yacho haina kuzovapepa iyo saka ndosaka vakuti isisi tiri kushanda nezvanhu isisi tinoshanda nemutemo tinoshanda nebumbiro renyika iyezve tinoshanda nebumbiro remusangano wedu saka isusu zvatakaita takateedzera bumbiro remusangano wedu tikaita zvinotaurwa nebumbiro redu iroro kuti chii chinofanira kuitika because bumbiro redu riri very clear maactions anofanira kutorwa kana zvinhu zvafamba nenzira yakasiyana negwaro racho
vari kuti zvakare muri kubvisa vanhu vakasarudzwa kuti vamiririre vanhu vachisara vasisina vanovamirira saka vari kuti zvinobatsira vanhu sei izvi zvokuita recall makanzura namamember of parliament
well chekutanga vanhu vanofanira kuziva kuti vanhu vakaenda kuparliament vachinorepresenta bato redu nevanhu and therefore zvavanoita ikoko kuparliament kwacho nekumacouncil vanenge vachirepresenta bato redu bato redu seMDC ndo rakatumira vanhu ivavo kuti vanoita basa ravari kuita iro saka bumbiro redu iro rinoti kana munhu azodecida kuti haachadi kushandira bato redu tine right yekuti team recall and ndozviri kutoitika ndechekuti vanhu ivavo vakarecalliwa vakatotaura publicly either through social media kana kunyora maafidavit vachiti ivo havachabhelongi kupati kwedu ndosaka takavarecalla
ko kune avo vari kuti imimi muri kuita opposition kuna mamwe maopposition party musiri kuita opposition kuhurumende chinofanira kuva chinangwa chamapato anopikisa munoti
chinhu chakakosha ndechekuti struggle yatiri kurwa iyi tichirwisana nezanu pf inyaya yekuti zanu pf haiteedzeri mutemo wenyika and isusu tida kuratidza kuti tiri different from zanu pf ndosaka tichirwisana nayo kuti tiibvise pakutonga and isusu tikaonekwawo nesu tisingateedzeri yedu mutemo confidence yatenge tichipa nyika nevanhu vayo kuti isusu tichaita different from zanu pf inenge iri pai ipapo because kana takuita zvakangofanana nezvinoitiwa nezanu kusateerera mitemo yedu neconstitution yedu nemavalues nemaprinciples yedu semusangano then tinenge tarasika saka panapa isusu tioda kuti tikorekte zvitadzo zvakaitika before we didn't need kuti tisvike all the way to Supreme Court kuti tizive kuti tinofanira kubehave sei nekuti bato re tinofanira kushanda sei because zvese izvo zvakanyorwa mubumbiro reparty kuti zvinoshanda sei saka isusu we are just following party constitution yedu tichimeka sure kuti tiri kuteedzera mitemo yedu
avo vange vari sachigaro veMDCT mudunhu renorth america vaden moyo vari parunhare kuvirginia nestudio 7 tarisa zviri mumapepa nhau anhasi zimlife.com inoti hurumende yatadza kunyengetedza varayiridzi kuti vadzokere kumabasa mushure mekuvavimbisa kuvapamhidzira mari inoita zvikamu makumi mana kubva muzana varayiridzi vanoti vanoda mihoro yavo iri mumadhora ekuamerica ichitangira pamazana mashanu nemakumi maviri emadhora ekuamerica zimlife.com yekare ine nyaya pamusoro pekudzingwa muparamende kwenhengo dzeparamende gumi dzeMDC alliance financial gazette rinoti goho rechibage rakadzika nezvikamu makumi mashanu nezvina kubva muzana mugore ra2019 Herald rinoti mukuru webazi remapurisa rinofereketa mhosva recriminal investigations department vaCrispin Charumbira vapiwa mukana wokubisa mari yechibatiso inoita zviuru gumi zvemadhora kuti vatongwe vachibva kumba nemhosva yekuita zveuori. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
It's like a dead government. Government. Hapana chinotibatsira nacho. Vanokupromisa chete chakupai mari dze COVID-19. Chakupai zvakati zvinongotaurwa chete, but it's just a talk. Without any fulfillment. Hapana chinofulfillwa. Saka zvinotora ngezvekuti kana America katombotifungawo chibatsirawo matunhu medu mushe ikoko, zvinotendwa. Mwari ngavakudzwa komana, because hatina kana chinonzi life matiri. We are like any dead matter. Saka hazvina basa. Pachichasvika ivo kuti vavanhu vakaramba vakadaro kubata kuti musangano ngausangane, chamisa vasangane navana komichi navana kupa chiito chinhu chimwe, varege vana mhonzero. Vana mhonzero vandisi kuti vanhu mhanyira mberi. Saka dai vanido kurigwa vakadaroko, kwakunyatsokubatana nevamwe, vanido kubatanawo nava, totoenda mberi, kwakunyatsokugadzira musangano.
Shamari Studio 7 kutaura naTracy paJHB. Ndoda hangu kuti aniye iri kuitika kuHarvest House uko kwavatsvangirai. Aya ndo atori matakanana manje, ndo mahumbwe ari kutoitwana namunzoro. Tasingazivi kuti vari kutira matakanana, saka zvakangofanana zvokunzi vana munzoro vabatana neMDC Alliance. Aha, munorohwa chamutenguri chekucheka. Vakomana vana munzoro havatombozivi zvavari kuita. Iwe munzura naiwo ndianga kutaura kuti kwanzi chamisa ndiyapinda atora futi Harvest House. Zano inongotiwo ndichamisa wadai kuti tirege kufamba zvakanaka ngori yedu mavhiri apo njaniya chamisa aisa zvipikiri. Munzura wari kuti kwai hai ndawana Harvest House yaikwa zvipikiri ndichamisa. Pane mutereri wari kuti kwai akaona chamisa kubhodha. Hii, naedu imono yevanhu chamisa sikana. Aiwa na vajobhusikala, tinemi tinotenda vajobhusikala nemwoyo wenyu wokubatsira varume vari mujere vaya. Rambai makadaro, haikuti hatikuzvioni zvami muchiita neushingi hwaminawo, tinozviona.
Mangwanana akanaka vashamara veStudio 7, mangwanana akanaka vateereri veStudio 7. Zita ndiiti Moyo Game Changer, ndiri kuJohannesburg. Ndichidawo kupindura pana ambuya vataura pamusoro pekuti handi chamisa ari kuvaurayira upenyu hwavo. Chamisa hana upenyu hwemunhu hwaari kuuraya. Ivo kana vachizviurayira upenyu hwavo, ngavati vari kuzviurayira upenyu hwavo kuti vapinze mwana wekwachamisa panenge asiri. Hakuna munhu akaenda kubhodha akamanikidzwa kana akatumwa nomo munhu. Munhu akaenda kubhodha akaenda nokumanikidzwa nezvinetso nekushupwa nezanupf kuzama kuti pamobuda kana tobva ukuno tibve tine zvinhu tichisvikawo kumusha kwedu, kwete takatumwa naChamisa. Vamwe hatitomuzivi Chamisa wacho, vanomboona fesi yakatisati, asi taitotsigira urongwa hwekuenda kubhodha husina kana zita raChamisa mukati. Ende hatisi kuzorega kuenda kumabhodha kusvikira ZANUPF yabva tasununguka. Izvezvi so chinovafadza chii kana ivo vari kunze kwenyika vachinzi kana upinda munyika unofanira kubhadhara $60 US dollar, iwo uri kubva kuSouth Africa kune rand US dollar unoriwana kupi?
Ndimasha Mugundu, tinoti makadiko paStudio 7 na zvanichida kungoti kuna vachamisa, ndine urombo kuti kuona kwangu kuti kuona kwedu vanhu vakati wandei hamusi kukwanisa kukwidza maelections a2023 nekuti makagarirwa nenyaya yepresidential age limit. Saka rambai muri pamwe chete navabiti muchikambenera vabiti kusvika vasvika pamaelections, kana kuti whoever mune masarudza kuva president, but it's most likely biti kana aine sapoti yenyu anenge aine simba. Kuita panyaya yemaningirikiri yemazita dai matotanga zvenyu kutoita rimwe zita nyuwane completely different name.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band ne C band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pa website yedu ye www.voashona.com kana pa Facebook page yedu ye VOA Shona.
Mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica.
America yagara kwenguva yakareba ichibhadhara mari yakawandisa yekubatsira vanhu pasi rose. Mari iyi inobva kumitero inobhadharwa nezvizvarwa zveAmerica paine tarisiro yakakura yekuti inoshandiswa nemazvo. Asi izvi handizvo zvakaitwa nesangano reWorld Health Organization kana kuti WHO, iro rakakundikana kuita basa nemazvo mukudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus pasi rose nekutadzawo kudzivirira zvimwe zvirwere sezvarinotarisirwa kunge richiita. Mutauriri webazi rehurumende reAmerica State Department vaMorgan Octagus vanoti WHO yakaramba kuvandudza mashandiro ayo kusanganisira kuratidza kuti haiudzwe zvekuita nehurumende yeChina. Nekudaro, musi wa 6 chikunguru gore rinouya, America inenge yabuda mugungano iri. Asi America inoti hayo ichiri yakazvipira kubatsira munyaya dzezveutano pasi rose. Inoti kubva iko zvino iri kutsvaga nzira dzekubatsira dzimwe nyika dzinenge dzawirwa nematambudziko munyaya dzezveutano kuburikidza nemapazi ehurumende yeAmerica uye masangano akazvimirira oga. Kubva muna 2001 hurumende yeAmerica yabatsira nemari inosvika mabhiriyoni zana nemakumi mana nemaviri kana kuti 142 billion kudzivirira kupararira kwechirwere cheHIV AIDS, malaria, rurindi, ebola nezvimwe zvirwere. Mukuru mubazi reUSAID Dr. Alma Golden vanoti pagore America inobatsira nemari inosvika mabhiriyoni gumi pasi rose uye gore rino inenge yakapetwa kaviri apo nyika dzakawanda dzinenge dzichida rubatsiro rwekurwisana nedenda reCOVID-19. VaGolden vanoti chido cheAmerica ndechekuti kunyange hazvo inenge isasashande neWHO, rubatsiro rwayo rucharamba ruchienderera mberi pasi rose. Mashoko aya anotaura pamire hurumende yeAmerica pakudyidzana kwayo neWHO. Maawerengerwa neni Blessing Zulu weStudio 7.
Pera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Tiri kutambira mashoko ekuti pane vaedza kupisa muzinda weMorgan Tsvangirai House muHarare. Mutungamiri weZimbabwe National Students Union vatakudzwa ngatsiore vachambogara muusungwa kusvika musi wechipiri svondo rinouya. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.